vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziva kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023 mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekutevedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabharak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya yekupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo vati mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabharak
tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabharaki izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atiinawo
vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato rezanupf richingokunda musarudzo idzi vamandaza vati bato rezanupf rinoshandisa mauto uye range riri kurudza sarudzo dzese kubva muna 2000 asi richibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa renational patriotic front vajelas mawarire avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe muna mbudzi 2017
ndivo vamwe vevanhu vanotenze kushungurudza nemamwe mapato nekuorganiza nekuchitidzira masabhuku kuchitidzira vamwe vezvematemungero wenyika mumawati
vachitaurawo pamusangano wanhasi mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika remdc alliance vajob scala vabvumirana namuzvinafundo mandaza vachiti zanupf haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto
mukana kukuona chaiko chaiko rikodesho rugende rwevanhu vari muarmy hapana chavanacho vanacho ndivo vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapolitician vanenge vachivasevenzesa saka chatinoda chekuti vavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interest zvisinei navo
hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika mai opa muchingurikashiri sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi vamugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira zanupf musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga
chinongozovarwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepuritika zvematongerwenyu ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga aiwa kana votyora mutemo vanosangana nevanodzoredzera nekuchengetedza mutemo saka hariti dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwo enyika achitamba
vamandaza vatiwo mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorisa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo asi vamawarire vati mapato anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika mumwe mushandi mukuru muzdi vavekezela gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo
pane zvinhu zvitatu zvaemphasizwa pamusangano uyu chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo chechipiri ndechekuti mauto anofanira kudzoserwa kumabharaza ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumabharaza chechitatu ndechekuti nyika inofanira kudzokera kuzirudofudo
mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza musangano webato ravo wepolitbro svondo rapfuura kuti zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa nesadic kuti paitwe sarudzo dzakachena uye vakati vaya vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti vamunangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.